Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu kurume 29 2019. Mutumbi yevanhu gumi nevatanhatu inofungidzirwa kuti yawanikwa kuchimani-mani nembwa dzinofunidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuwanikwa kubva pakarohwa nzvimbo iyi nedutu mupengo idai. Vanhu vochema-chema kuchipinge kuti havasi kuwana chikafu kunyangwe masangano anobatsira nehurumende achiti chikafu chiri mumatura. Zvikoro zvinovharwa kumanikaland nenyaya yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai. Veritas yoendesa ZBC, Herald nedzimwe nepfenyuro dzehurumende kumatare nenyaya yekusapa mapato ose mukana munguva dzesarudzo. Makundano e2019 Casolaga Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Svondo rino FC Platinum ichitarisirwa kutora mukombe uyu zvakare pachapera mitambo. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumanikaland, vamwe vachichema-chema kuti havasi kuwana chikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.